Vakafano bata chigaro chemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change CCC Muzvare Fadzai Mahere vauza vatori venhaumo Harare nhasi kuti bato ravo richapinda musarudzo idzi kunyange hazvo risiri kufara nekuganurwa kwemiganhu yekuvhota kana kuti delimitation. Vakurudzira veruzhinji kunyoresa kuvhota vachiti sarudzo dzegore rino dzinovapa mukana wokuzvisunungura kubva kunhamo yavari kuona zuva nezuva.
Kana tichida upenyu hwakanaka, mari inotenga, zvipatara zvinoshanda, zvikoro zvakanaka zvevana vedu, kubhadharwa kwakanaka kwevadzidzi, manesi edu, macivil servants nevashandi vose, zvinoda kutinyorese kutinovhota, zvakare tigozonovhota neuwandu hwedu, zvakare kutizonodefenda, kana kuti kuona kuti rigging haiite.
Vaenderera mberi vachiti bato ravo, iro rakaumbwa gore rapfuura, richaparurwa zviri pamutemo munguva pfupi iri kutevera, uyewo richaparura magwaro ezvirongwa zvavachaita kana vapinda muhurumende kana kuti policy documents. Muzvare Mahere vati CCC haisi kuzoita sarudzo dzemaprimary uye veruzhinji vachapihwa mukana wekusarudza vatungamiriri vavo munharaunda dzavo.
Saka community consensus candidate selection process iyoyo inoreva kuti hatisi kuzoita maprimary elections, tichazokubvunzai nguva yacho ichasvika uye launch ichaitikwa muchizoziviswa zvizere kuti community candidate selection process iyo yakamira sei.
Mutauri weMDC vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nedelimitation report asi vakati vari kupinda musarudzo uye vanotarisira kunge vapedza kusarudza vanhu vachamirira bato ravo muna kurume.
Kuchinopera mwedzi waMarch tofanira kunge tagadzirisa macandidates munzvimbo dzese, maconstituency ese nemawadzi ese.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rakatogadzirira sarudzo ndosaka rakaita Congress gore rapfuura rikadoma vaEmerson Munangagwa saivo vachamirira bato ravo musarudzo dzemutungamiriri wenyika.
Saka aiwa takagadzirira musarudzo tine chinanga chokukunda whether zvaitirwa mugungwa kana pamusoro pegungwa, mudenga kana pasi, musangano unokunda.
Vamugwadi vati ZANU PF ichaita maprimary elections ekusarudza vachamirira bato iri muparamende nemakanzuru panguva isati yaziviswa.
Nguva iyoyo haisati yatarwa nokuti voters roll yokuita izvozvo macell structures ndosaka musangano uine chidonzo zvoro kuti munhu wese ngaapinde seru anova nhengo kana musapoto yemusangano ngavave mumashuru neseru ndoseru rejesta redu zvakare ndo vhota zuro yedu kana totsvaga iriri vanhu vose vachazoungana kunzvimbo dzokwavo kana bhera richinge raridzwa kuti ingai munotsvaga rusidziro varakazvipinda kuti vamiririre musangano kumakanzura kumaparamende.
Zvichakadai sangano reZimbabwe Democracy Institute rinoti rakaongorora kuganurwa kwemiganhu ichashandiswa pakuvhota neZEC rikaona kuti gwaro iri rinopa mukana wekukunda wakawanda kuZANU PF. Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano iri vavekezela gumbo vaudza Studio 7 kuti CCC inokwanisa kukunda chete kana ikashandisa nzira dzakaita sekusiyana nemarale awo iri kurambidzwa kuita zvikuru sei kumaruwa.
ZANU PF strongholds anoda grassroots, anoda mobilization pama grassroots chaivo, door to door mobilization inenge iri consistent ichikontinua everyday. Saka ivo vakazvigona kuzviita izvozvo vanogona kupenetreta maareas mastrongs eZANU PF.
Asi vamugwadi vaudza Studio 7 kuti vese vari kuchema-chema pamusoro pekuganhurwa kwematunhu kuitira kuvhota vanotya sarudzo.
Vagara vanongozikanwa nokubudisa misodzi pamatama kana toenda kumaelections. Misodzi nhando yepwera havasati vakura, mbavha dzisati dzasimba munyaya dzekutonge rwenyu.
CCC, MDC nemamwe mapato anopikisa havasi kufarawo kuti Zimbabwe Electoral Commission haina kuvapa gwaro revavhoti rakashandiswa kutara miganhu yematunhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangujamu.